Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musuwe shondo mbudzi 7 2021 makatevera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva repiri pasina afa nechirwere cheCOVID-19. Vamunangagwa vanokwanisa kuendeswa kumatare here vachiri mutungamiri wenyika. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvemitemo panyaya iyi.
Mitemo yekutsipika nyaya dzechitororo inofanira kunge iriko asi isingatadzisi vanhu kuti vave nekodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika
hurumende yoburitsa bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvichireva kuti nyika yapinda muzuva repiri pasina afa sezvo nemugovera pasinawo munhu akashaya izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nemashanu kana kuti 4,685 Asi vanhu makumi maviri nevaviri vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vavezana rezviuru nemakumi matatu nematatu ane makumi matanhatu nemasere kana kuti 133,168 Pane vakabatwa nechirwere ichi nezuro ane vana vechikoro vanomwe vatanhatu ndevekumatebeland south mumwe chete ari wekumanikaland Vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nevaviri nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 2,642,392 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kaviri sezvinotarisirwa vabayiwa nhomba kekutanga vave mamirioni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nematatu zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 3,363,779 Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi Chore ZANU-PF kuburikidza nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaObert Mpofu mumapepa akaturwa kudare repamusoro reHigh Court rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havakwanise kuendeswa kumatare edzimhosva sezvo bumbiro remitemo richiti izvo zvinoitwa chete kana vasiya chigaro. Izvi zvinotevera kukwira kudare repamusoro kwakaita nhengo yeZANU-PF vaSaibeth Musengezi vachiti bato reZANU-PF rakatyora bumbiro raro remitemo apo Central Committee yebato iri yakasarudza vamunangagwa kutungamira bato musi wa19 mbudzi mushure mekunge mauto apidigura hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ko, bumbiro remitemo rinoti kudii chaizvo panyaya iyi? Tabata nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remitemo muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamirirawo bato reNCA.
Defense ya Mnangagwa ya President Mnangagwa yakajeka iri muconstitution bumbiro remutemo reZimbabwe section 98 vamunangagwa vaso vakanyora bumbiro remutemo vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidzira zvinhu zvatagara tichitaura kwavari kuti vanotarisa bumbiro remutemo voona kuti riri kuti chii kwete kungoti pega pega vanocomplaina ivo variwo vakavhotera bumbiro iroro vakati yes muna 2013. Pabumbiro remtemo kana munhu ari president hapana nyaya unokwanisa kumuendesa kukoti anenge akaita iye ari munhuwo zvake, inonzi muchirungu personal capacity.
Saka mutungamiri anoendeswa kumatare aita sei chaizvo muzvinafundo?
President anokwanisa kuendeswa kukoti chete nenyaya yezvaanenge aita ari president. Asi zvaanenge aita zvisiri zvekuti ndipresidendiwo pamunhu, pamwe ndezvekumba kwake, kana ndezvekumaclub anoenda, kana ndezvekupati kwake, zviya zvinonzi muchirungu personal capacity, haukwanisi kumuendesa kudare kusvika abva pachigaro cheupresident. Zvakanyatsojeka musection 98 yebumbe remutemo nesection 98 subsection 1 ne98 subsection 2. Saka hapana matangiro avangatomboita kusvika bumbiro iroro provision iyo yachinjwa kana yanzi haisisipo.
Ko kune vamwe vanopikisana nepfungwa dzenyu?
Kana kune vanhu vanofunga kuti bumbiro remutemo iro ringataura zvimwe zvinhu zvisiri zvatiri kutaura izvozvo, vanongonozvitaurawo zvavo kukoti. Asi vanofanira kuziva kuti dare rinotonga nyaya yei dare remuno muzimbabwe rinongotarisa bumbiro remutemo remuzimbabwe.
Asi zvinoreva kuti bato rezanupf harikwanisi kuendeswa kumatare edzimhosva here muzvinafundo, Madhuku?
Hapana chakashata kuendesa ZANUPF kudare. Saka izvozvo zvinokwanisika kuita. Mutemo chete unongorambidza kuti pamuri kuendesa ZANUPF mosanganiswawo naMnangagwa paanenge ari president. Vanhu vakatarisa nyaya iri kuti ZANUPF ndoi number one inozi first respondent, iye Mnangagwa onzi second respondent. Voita vamwe varipo ana vachinamasa ana Obed Mpofu nevamwe. Chirikungorambwa naMnangagwa ndechekuti haakwanisi kunge ari pakati pevanhu ivavo vari kutorwa kuenda kudare. Asi kudai vanhu ivavo vaingoendesa nyaya yavo vachingoendesa ZANUPF nevamwe vavo vachingoita zvavari kuda izvozvo, izvozvo hazvina zviri pamutemo, vanotozongoanza zvakadaro. Yaitanga richiverenga mapepa iyi inyaya yekuti iye Mnangagwa anoti handifani kunge ndiri. Asi sekunyorwa kwakaita nyaya yacho, kana Mnangagwa akangobva pairi, nyaya yacho inenge isina basa. Saka inongodonha ipapo. Kunze kwekuti nge vanhu vachivawo vakatonotanga patsva vachichisa nyaya yavo kudare, asi vasingabatanidzi nemunhu anenge ari president panguva iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remitemo vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemo Madhuku vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo gweta vari nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remitemo Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa paUniversity of Kent kuBritain.
Zviri kutaurwa navamunangagwa ndezvekuti izvo ivo vane inonzi presidential immunity inowanikwa muconstitution. Inotaura iyo kuti munhu ari pachigaro chapresident akwanise kuendeswa kumatare edzimhosva kana iri nyaya inoenderana nezvavanenge vakaita ivo pachezvavo semunhu, kwete sapresident. Saka vari kuti ivo havakwanisi kuendeswa kumatare nekuti inyaya isinei nechigaro chavo sapresident wenyika, asi zvinhu zvavari kana kodzero dzavo semunhu. Handione iriyo nyaya huru panyaya yavamusengezi.
Ko sei muchidaro?
Nekuti vamusengezi nyaya yavo yakanangana nezanupf, bato rezanupf. Kuti bato rezanupf rakatadza kutedzera bumbiro rayo remutemo. Pamutemo, pati yakaita sezanupf inoonekwa semunhu akazvimirira ega. Saka vamunangagwa nepati zanupf hazvisi chinhu chimwe chete. Kunyange zvikanzi vamunangagwa vane kodzero yekushandisa presidential immunity, hazvireve kuti inoshandawo kupati yezanupf. ZANUPF haina immunity, saka inotofanira kupindura nyaya yavamusengezi kuti vakaita here zvaidiwa nebumbiro ravo remutemo kuti vamunangagwa vaite president wepati yavo muna November 2017 pakaitika kuuya. Saka ndiwo pane nyaya huri ipapo.
Ko nyaya yavamunangagwa kai yekuti havakwanise kubatwa nemitemo pari zvino?
Nyaya yekuti vamunangagwa vane immunity here kana kuti kwete, ndingatoiti inyaya iri padivi. Nyaya huru yakanangana nezanupf pati nemaofisa vanga vakabata zvigaro muzanu PF vakaita kuti zvinhu zvifambe nemagwara yakafamba nazvo muna November muna mbudzi 2017.
Ko pakaonekwa kuti bato rakatyora bumbiro remitemo
dare rikaona kuti pati yakakundikana ina kuita zvaidiwa nebumbiro remutemo rezanu PF zvinoreva kuti vamunangagwa vanenge vasina kupinda pachigaro zvakanaka. Zvinoreva kuti zvinofanira kugadziriswa. Nyaya yakadai haina kunyanya kusiyana nenyaya yakambounzwa nevaya vainzi vamashavira vachiti kuMDC vakakoniwa pakuti vatsvangirai vakaapoinda mavice president mairi zvisiri pabumbiro remutemo weMDC uye kuzogadzwa pachigaro kwakaitwa vachamisa pakashaika vatsvangirai vakatiwozve hazvanga zvisina kuenderana nepamutemo.
Zvinorevei panyaya yavamunangagwa iri kumatare?
Nyaya yavamusengezi kuti vari kusuwa pati haina kunyanya kusiyana neyavamashavira yekuti vaisuwawo pati. Saka tichaona kuti dare rinoona sei nyaya iyi, asi nyaya yeimmunity iri kusumudzwa navamunangagwa ingori mhepo yakanangana navo, asi haikwanisi kubatsira zanu PF sebato.
Nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remitemo, Dr. Alex Magaisa, vanodzidzisa pauniversity of Kent kuBritain, vari parunare kuKent kwakare. Nemusi wechishanu kuburikidza negwaro rayo reGovernment Gazette yakaburitsa bhiri rekuvandudza mutemo une chekuita nemasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill. Mugwaro rayo iri hurumende inoti iri kuvandudza mutemo uyu kuti uenderane nekurudziro yakaitwa kuti mari dzisazoshandiswe nevanoita zvechitororo kana kufurikidza mwero. Izvo zvinoitwa pasi pemutemo unonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF. FATF isangano rakazvimirira rakaumbwa muna 1989 nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 nechinangwa chekuona kuti mari dzemabasa eutororo hadzichafambiswe kuburikidza nedzimwe nyika. Bhiri idzva iri riri kutiwo masangano akazvimirira oga haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti hurumende dzakaita seZimbabwe, Zambia, Ghana, Tanzania neUganda dzave kushandisa mitemo yeFATF zvisizvo zvichikanganisa zvakanyanya mashandiro emasangano akazvimirira oga aya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga.
Hurumende iri kuhwanda nemunwe pamutemo uri kuda kuvandudzwa wezvemasangano akazvimirira oga, nekuti chokwadi ndechekuti hurumende yava kudzikisa gejo pakushungurudza vemasangano akazvimiririra, nekuti vanoshoropodza vasingatyi kukanganisa kunoitwa nehurumende. Hurumende yeZimbabwe haidi anoishoropodza kana kuti anotaura kukanganisa kwainoita. Ndokusaka yava kutsvaga mitemo yekuti ishungurudze vanhu ichihwanda nemitemo inenge iripo ichitaura kuti kuda kutsipika nyaya dzechitororo nyamba kwete.
Saka vamavhinga, muri kuti here imi hurumende haifanire kudzika mitemo inoita kuti vanopfurikidza mwero kana vanoita mabasa eutororo ava vasashandise Zimbabwe seimwe nzira yekuti vafambise mari?
Mitemo yekutsipika nyaya dzechitororo inofanira kunge iriko, asi isingatadzisi vanhu kuti vave nekodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika. Zvino zviri kuda kuitwa nehurumende kutsvaga kumbunyikidza nekutsipika mashandiro anoita vemasangano akazvimiririra, kukanganisa kudzosera shure budiriro yanga yava muZimbabwe, nekuti masangano akazvimiririra anobatsira zvakanyanya mhuri yeZimbabwe.
Zvii zvingaitwawo nemasangano akazvimiririra aya kuti mitemo yakadai yamuri kuti inokanganisa mabasa avo isarambe ichidzikwa nehurumende.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamendi nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva. Ngavataure nemagweta, kusanganisira magweta anomirira kodzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe, kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure, kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakarewo kukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo, vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika, zvinopa upenyu kunyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga, vari parunare kuBritain. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuenderera mberi kuGlasgow, Scotland, vamwe varimi vemuKenya vanoti vatotanga kuona maipiro ekushanduka kwekunze uku sezvo vatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Hurumende yeKenya inoti matunhu ayo gumi pamakumi mana nemasere atarisana nenzara inotyisa. United Nations inotiwo vanhu mamiriyoni maviri vatarisana nenzara muKenya. Mhuka dzemusango nezvipfuyo zviri kufawo nekushaya mvura yekunwa. Mutungamiri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta vakaudzawo vatungamiri venyika vaisangana kuGlasgow kuti kunyange hazvo Africa isiri kusvibisa zvakanyanya mweyo wekufema sezviri kuitwa nenyika dzakabudirira, ndiyo yanyanya kusangana nematambudziko ekuvandudzika kwemamiriro ekunze. America inoti nemuvhuro mangwana yave kuzotanga kubvumidza vashanyi kubva kunyika dzakaita seBrazil, China, India, South Africa neBritain nedzimwe dzekumawirira kuEurope kushanya mushure mekumborambidza kwegore nemwedzi mitanhatu kushanya kwevanhu kubva kunyika idzi nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Asi America inotiwo vashanyi ava vose kunze kwevashoma-shoma vanenge vaine zvikonzero zvakati tsvikiti vanofanira kunge vabayiwa nhomba yeCOVID-19. America yavewo kuvhura mabhodha kuvashanyi vakabayiwa nhomba kubva kuCanada neMexico. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Cheryl Dzobo vesangano replatform for youth community development. Tiri kuziya nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus muzvikoro kunyanya kumaruwa. Muzvare Dzobo, nemaonero enyu, mungati vanhu vanogara munharaunda dzamunoshanda kuchipinge uko vari kuremekedza here mitemo yakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19?
Kuremeredzwa kwemitemo yeCOVID-19 kumaruwa hongu kuri kuitika, asi dambudziko ratinosangana nariri kuti vanhu havana information yakakwana mumaruwa zvinoenderana nemashoko anoenderana neCOVID-19. Tikada kutarisa kutanga kwakaita COVID-19 mumaruwa, vanhu vanga vasiri kunzwisisa kuti COVID-19 chirwere chakadii. Vanhu vanga vasinganzwisisi kuti munhu anobatwa nechirwere cheCOVID-19 munhu akadii. Kuremeredzwa kwemitemo yeCOVID-19 dzimwe dzenguva hakusi kutevedza zvakadii. zvakanyanya. Unotoona kuti vamwe vano mamaska havatopfeki, vanozopfeka kana vazofunga kuti vakusvika kana kuti pa roadblock pane mapurisa kana kuti ari kusangana nemupurisa ozofunga kuti regai ndipfeke chi, ndipfeke mask.
Tochipinda kamunyaya yezvikoro panguva iyo hurumende inoti yakaisa zvose zvinodivikana muzvikoro zvakanangana nekudzivirira kuparara kwecovid-19 semaPPE, mamask nezvese hurumende inoti zviriko. Mashoko aya munomatambira sei?
Hongu covid-19 muzvikoro ichapararira nokuda kwekuti vana vamwe vanofamba nzendo refu kuti vaende kuchikoro. Nekudaro vana pavanomuka makiseni vachifamba kuenda kuzvikoro vanenge vatosangana kudhara pavanozosvika kuchikoro, vanenge vatosangana murodhi. Kupararira kwecovid-19 kuri nyore pakadaro. Uyezve mune zvimwe zvikoro furniture ishoma zvekuti vana vanenge vakagara vari 6-6 kana kuti 7 pabench, zvinobva zvazoita kuti vana havana social distancing. Apo pasina social distancing vana vanorelaxa, and mamaski vamwe vacho vanopedzisira vasingachapfeki vari muclass as long as musina mudzidzisi. Saka zvinobva zvaita kuti covid-19 ipararire zvakanyanya muzvikoro.
Aiwa, nguva ndiyo yadyanana muzvare dzobo petai huru kuredu nekukanda mashoko enyu ekupedzisira.
Mashoko angu handingati mashoko andingada kupa kuvadzidzisi nevadzidzi ndeyekuti ngatingozvichengetedzai kucovid-19. Vabereki vana pavanobuda mudzimba vachienda kuzvikoro ngatingovayeuchidzai kuti covid-19 iriko, ngavangozvichengetedza pavanenge vachisangana neshamwari dzavo, vana ngavangozvichengetedza. Uyewo vari varairidzi kuzvikoro ngavangoona kuti vana vari kuita social distance zvakanyanya, vanovana vachigeza maoko here sezvinotarisirwa kuti munhu anofanira kuramba achidi achigeza maoko ake. Nekuti covid-19 tinoikunda kana vanhu vakange vachipihwa mashoko nemazvo. Isu Sangano Replatform for Youth and Community Development tine kampeni yedu yatinoti isusu ngatirwise utungu, hurukuro dzatinoita pamaWhatsApp tichitokurukurawo nevamwe vagari vemuchipinge tichikurukurawo nekuti tichiyeuchidzana kuti covid-19 iriko, toita sei kuti tizvidzivirire kucovid-19. Saka tinondoramba tichingoti vanhu ngavangozvichengetedza, tinorikurira denda iri kana vanhu vakange vane information yakakwana kana vanhu vakange vachizvichengetedza, covid-19 inodarika mazviita.
Aiwa, takunzwa zvakanaka munzvare Cheryl Dzobo vesangano replatform for youth community development. Namuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare pachirongwa chelive talk the connection nemusochipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndine wenyu Maikove muri yeZimbabwe. Tosangana nemusochipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike vatereri hongu makambonzwa hurukuro iyi, asi taona zvakakosha kuti tidzokorore zvakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande. Nasi tanga tichifanirwa kutanga umwe musoro wenyaya, asi tina Reverend Daniel Chiduku vari kuSouth Africa vanoti vanoda kuti pamashoko ekupedzisira panyaya yemazuva ekunamata. Ngati nzwei mashoko avo.
Zvataurwa naReverend vatsanangura nhau dzemazuva echitendero chishanu mugovera nesande. Zvakanaka patsanangudzo dzavo nekutsanangura kwavaita, asi handizvo zvazvairewa. Mazuva ekunamata hana basa nekufa kwaJesu. Mazuva ekunamata hana basa nekumuka kwaJesu. Nhau yekunzi sabata yakanga iripo pazuva rokutanga sekuronzverwa kwazvinoitwa kubva pazuva rekutanga rakasikwa zvinhu kukanzi zororai musi wesabata richindobata mugovera. Zvazvaingoreva bedzi 7 days, dzaireva idzo kuti 6 days, mazuva akanga achinzi batai basa nawo naKristu Jesu zvomweya, achidudzira kubatwa kwaiitwa baswa nawaprisita wenyama kubva kuna Adhamu, kubata pana Noa, kubata Abrahamu, ndiwo kuzobata mukomana Mozisi, kubata Dhevhidhi mambo, kusvika pana Johani Mubhabhatidzi. Ndiwo anofananidzirwa 6 days, ndidzo nhume nhanhatu dzechibhoi kana kuti dzechiwanhu dzakapiwa vhangeri kuti dzitsvake utsvene bwaMwari bukashaya basa. So zuva rechinomwe
raifananidzirwa nezuva riri kunzi Saturday. Zuva rechinomwe raidudzira Kristo Jesu ari iye Mwari. Utsvene husina kuwanikwa kubva panyika, husina kuwanikwa kubva pagungwa, husina kuwanikwa kubva pamhepo. Wakabva kudenga kuna iye Jehovha Mwari hugaro hutsvene. Kristo Jesu paanoti nzira ndini, John 6 yakatsanangurwa naReverend Awo. Ndiye kureva kuti Kristo anoti nzira ndini, kududzira kureva kuti iye ndiye akabva kudenga kuna Baba, kusina umwe akambosvikako. Reference yamunoona pana Timoti yekutanga chapter 2 verse 5 yaanoti panongwana mumiriri mumwe chete pakati pedenga navanhu panyika. Mumiriri iyeye ndiye Jesu Kristu, ndiye ainzi Sabata. Panaruka pana Mateo chapter 12 panoti mombe yapinda mukati meyoti wadya watemazviyo nemuswe sabata pamwe chete nokupiwira kwemombe mukati megomba muswe sabata achiti hamuri nyuriri here. Hazvina basa izvo. Chaitaura pana 12 Mateo kuti ini ndini ishe wesabata. Wairewa izvo kuti mashoko akanga akanzi zororai muswe sabata waJudha kana nevamwe vatendereri vari pakati pedu nhasi hawainzwisisa kuti zuva iroro rinoreva kuti kudii, nekuti 6 days dzokuta dzaidudzira 6,000 years idzi ndo dzaiitwa vhangeri raitungamirwa navanhu, vhangeri risina kugona kusvitsa vanhu pahutsvene. Saka the seventh day ndo inorehwa kunzi rakanga riri dzvene dzvene nokuda kwekuti Kristu mutsvene-tsvene uye haana chivi. Kristu ndiye akagona chete kuti vanhu vaazive nzira yake neutsvene pasina mene-mene kana kuzorasika. Utsvene bwese bwakaziviswa naKristu. Ndosaka Kristu atsarangura kuna Johni 6:33 achiti aiwa ini ndiri chingwa chipenyu chaburuka kudenga. Zvese zvinoya kwandiri handidi kuti ndirasikirwe nazvo asi kuti ndigova natsvo ndigozochimutsa nezuva rokupedzisira. Kureva kuti Kristu chete ndiye ari kunzi Alfa naOmega. Kristu ndiMwari. Haana kufanana naAdhamu, haana kufanana naNoa, haana kufanana naAbrahamu, haana kufanana naMozisi, haana kufanana naDavhidhi Mambo, haana kufanana naJohani Mubhabhatidzi, nokuti wese awa vana hatinoti mapoint of failure kana kuti kukundikana kwechitendero chavo kuti chive chitsvene-tsvene chekusvitsa vanhu pahutsvene. Roma 12:8-1 ndiyo inotaura kuti hakuchisina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu. Chikonzero vachafambi panyama nokuti waakufamba pamweya. Kristu Jesu akafamba pamweya akaonesa muenzaniso wezvakanaka pasina kukundikana, uye ndiye ega akafa akamuka akatadza kuona kuora. Vamwe vese ava vakaora nokuda kwekunyengera kwezviwi. Ndo chinonzi Sabata, utsvene-tsvene hwakafanana naJehovha Mwari, kwete kuti mazuva ekuti Saturday Sunday hazvireveri. Zvakawanda zvatingataure wahwande zvinganetse kunzwisisa sekurova kunoita Hebrew chapter 5:11 kuti zvikukutu zvatinotaura pamusoro paJesu Kristu zvinganetse kududzira, asi ndizvo izvozvo zvakawanda kwazvo. Ndinotenda Baba Hwande, simbisai hama dzesu.
Tinotenda Pastor Daniel Chiduku. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Zvino tombotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League nasi. Dynamos 1 Yada 0, Bulawayo Chiefs 1 Triangle 0, Manika Diamonds 4 Wawa 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure inawo zvakare. Zimbabwe yopinda muzuva repiri pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19. Hurumende yoburitsa bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.